Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu nyamavhuvhu 16 2023. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndine Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Apo kwasara mazuva manomwe kuti nyika iende kusarudzo dzegore rino, chikwata chesadhaka chasvika munyika pamwe nechecommonwealth. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nevamwe vemapato anopikisa vanoti vaNelson Chamisa veCCC naamai Elizabeth Valerio nasi vaenderera mberi nekutsvaga rutsigiro musarudzo yemutungamiri wenyika. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Mutungamiri wenyika nebato rezanu PF vaEmerson Mnangagwa nasi vaita musangano kunyazura kumanikaland. Vachitaura pamusangano uyu, vaMnangagwa vakurudzira vanhu kuti vavhotere bato ravo rezanu PF kana vachida kuchengetedza nhaka yavo.
Takapuwa zvirango masanctions on us. Apuwa masanctions iwawa, vakati pama sanctions aya vaifunga kuti mhuri yeZimbabwe ichamukira hurumende, vopinza zvimbwasungata zvavo, vodzoka vakapfeka kana kupfekera muzvimbwasungata, vomora, vachimora munyika yedu. Kwete, kwete, we are a revolutionary people.
Asi vakatemera vaMnangagwa nevamwe vakuru muhurumende yavo zvirango vanoti vakaita izvi nekuda kwekuti vanotonga nedemo. Kunyangwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dziri kuti upfumi hweZimbabwe hwananga kumawere, vaMnangagwa vati musadhak Zimbabwe ndiyo iri pamberi. Zvichakadaro, mutungamiri webato rinopikisa reCCC vaNelson Chamisa vanga vachiitawo misangano kuManicaland. Zvichakadaro, mutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vange vachiitawo misangano kumashonaland east kunzvimbo dzakaita semurehwa nekwamutoko. Muteedzeri wemutauriri webato reCCC vaOstalo Siziva vaudza Studio 7 kuti vatambirwa nevanhu zvakanaka.
Munoziva kuti mashonaland east province yakatisarei kana chitarisa nyaya zvedevelopment. Saka joy part of our key and most important agenda kuti make sure kuti tinosimudza upenyu hwevanhu vekumashonaland east. Mungatarisana hwekwamutoko vane maresources avanawo, manatural resources avanawo, asi ari kubhenefita vanhu vasiri veikoko nenyaya zeextraction inenge ichiitika kumaminerals edu. Saka isu taudza vanhu in terms of our program yevalue beneficiation nekumeka sure kuti vagari venzimba vanofanira kubhenefita from the resources. Tataura again nyaya yekuti devolution inoreva kuti kunoita maresources ari specifically devolved, madecisions and allocated to Shonaland East kuti vanhu vagone kurarama upenyu huri nani. Vanhu vekuwa uzumba vanenge vachiunza kuti voterai kana kuti pamberi nebato rakati, asi pamberi yacho haisviki. Vanhu vari kutambura uzumba is one of the underdeveloped places in our country. Hakuna network, vanhu vari kutambura, vanhu vari kunhonga sheshe nemuromo. Saka zvinhu zvese zvinogadzirika bedzi kana taita hurumende idzva.
Tichiri panyaya yekutsvaga rutsigiro, mutungamiri werimwe bato rinopikisa reuza amai Elizabeth Valerio nasi vange vachitsvaga rutsigiro kuBulawayo.
Nasi taswera tichitenderera kuBulawayo province. Tangira kunjube tikaenda kupelandaba pumula kumkulumani kose tatenderera kunjimbo dzakawanda and kwese kwataenda tirikugamuchirwa zvakanaka vanhu vari kutifarira vari kundifarira sa president weZimbabwe and one place pataenda ndanzwa moyo wangu kurwadza a young woman mskana mudiki abva angotanga kuchema hinzi ndionei mai please gadzirisai nyika upenyu hwangu hauna kumira zvakanaka ndiriku shanda ku South Africa mari andirikuwana haitombobhadhirei kana renti abva angotanga kuchema mwoyo wangu shuwa ndatoshaya kuti ndoti chii angoti please pamunopinda gadzirisai nyika
sarudzo dziri kuitwa svondo rinouya nemusi wechitatu uye vanhu gumi nemumwe ndivo vari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika
kwasara mazuva manomwe kuti nyika iende kusarudzo dzegore rino nhasi kune zvikwata zvabva kusangano reSouthern African Development Community kana kuti SADC nekuCommonwealth zvasvika munyika kuzoongorora sarudzo idzi regai tinzwe zvizhinji kubva kumutori wedu wenhau Tobias Mudzingwa
vachitaura nevatori venhau panhandare yendege yeRobert Gabriel Mugabe International Airport mangwanani anhasi vari kutungamira vaongorori veSADC vanevas Sekwila Mumba vekuZambia vati vauya kuzobatsira kuti Zimbabwe iite sarudzo dzakachena.
So my team and I are dedicating ourselves to ensure
tavinga kuzongorora sarudzo nechirimbo chekuti vana vemuZimbabwe vachasarudza mutungamiri wavo wavanoda chishuwo chedu ndechekuti sarudzo dziite murunyararo isu tauya kuzongorora chete kwete kuzobatsiridza pakusarudza.
Vauya vachitungamira vaongorori veCommonwealth muzvare Amina Mohamed vekuKenya vaudzawo vatori venhau kuti panguva ino havana zvizhinji zvavari kukwanisa kutaura. VaJoachim Chisano vaimbove mutungamiri weMozambique vapindawo munyika nhasi kuuya kuzoongorora sarudzo idzi. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaElton Ziki vanoti kuuya kweSADC neCommonwealth kuzoongorora sarudzo dzemuno kunopa nyika yeZimbabwe mukana wekuratidza pasi rese kuti inokwanisa kuita sarudzo dzisina chipomerwa.
Nyika ino haina chainovanza ndosaka iri kudedza vanoongorora nezvemaelections kuti anoitwa sei anonzi maobserver. Maobserver chaakanakira anotarisa zvinhu zvakati wandei mukuitwa kwesarudzo.
Asi kune vamwe vari munyika vakafanana nemuongorori wezvematongerwo enyika vaLuke Chitsike vanoti masangano emibatanidzwa enyika dzemuAfrica akaita seSADC neAfrican Union akafanana nembwa inohukura zvikuru asi isina mazino ekuruma kana vachiongorora nyaya dzesarudzo dzemuno.
Hachisi chinhu chitsva munyaya dzekuongororwa kwesarudzo dzemuZimbabwe nenyaya yekuti aya mapoka agara achiuya uye mukuya kwawo sarudzo dzemuZimbabwe dzagara dziine mheremhere nemvuka mupopoto iyo vanaSADC naAU vachingotora chete zvinenge zvataurwa neZeki.
Asi muzvare Linda Masarira mutungamiri webato reLabour Economists and African Democrats avawirirani nemuono uyu.
Tine dambudziko hombe mukati menyika yedu yekufunga kuti isu kana tiri vebato rakati maobserver vanofanira kunyora zvatinenge tichitaura isu nezvatinenge tichishuvira sebato rakati. Maobserver vanonyora maripoti avo maringe nezvavanenge vachinge vasangana nazvo panguva dzesarudzo.
Imwe nyanzvi inoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vaLazarus Sauti vaudza Studio 7 kuti vaongorori veSADC neCommonwealth ava vatodya manonoko.
Aifanwa kukurumidza kupinda munyika yeZimbabwe kuti vaongorori misangano yezvematongerwo enyika. Vaifanwa kukurumidza kupindira zvekare kuti vaone uye vange vapewe ruzhinji gutsikano yekuti mapato ese ezvematongerwo enyika ari kupiwa mikana yakaenzana.
Asi mumwe muongorori wezvematongerwo enyika vaGibson Nyika Dzino vati Zimbabwe yagona chose kukoka wose anoda kuongorora sarudzo.
Zvinotaridzwawo kuti Zimbabwe iri kukuro pakuvandudza sarudzo dzejekerere nekuya kwevanhu ivava nekuti mukaona kuti imamwe mapato akaita seEuropean Union somuenzaniso akanga asingambouya asi maelections a2018 vakauya a2023 varipo
pari zvino sangano reEuropean Union ndiro rega nemamwe masangano makuru rakatotanga basa rekuongorora sarudzo dzemuno sezvo rakatanga mwedzi wadarika ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare ndini Tobias Mudzingwa.
Bato rinopikisa Citizens Coalition for Change kana kuti CCC riri kushora zvikuru kusungwa kwenhengo dzaro makumi mana kuGlenview neZuro kwamachipisa kuHighfield neZuro richiti zvinoratidza kuti bato reZANU-PF riri kutya sarudzo. Asi bato reZANU-PF rinoti riri kuda kuzorwa mafuta enguruve yarisina kudya. Jeffrey Moyo anoti panyaya inotevera.
Vakasungwa vachitsvaga rutsigiro nemotokari ava vari kutarisirwa kumiswa pamberi pedare redzimhosva mangwana. Vari kumirira CCC musarudzo dzenhengo yedare reparamende kuGlenview South vaGladmore Hakata vari pane vakasungwa ava. Gweta revasungwa ava vakudza ikadzere vanoshanda nesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vati nhasi vapomerwa mhosva zviri pamutemo.
Vazopomerwa mhosva nhasi criminal nuisance asi umwe wavo anonzi vaHakata nevanova candidate ndovazonzi contravening section 7 yemopa failing to notify regulatory authority.
Vachitaura nhasi nevatori venhau mutauriri webato reCCC Muzvare Fadzai Mahere vaudza vatori venhau muHarare kuti aya mabasa eZANU-PF.
Pakasungwa vanhu 40 ezvinezvi vatori kumakurisa vakabatwa asi isusu tinotishamisa ndechekuti zuva nezuva ZANU-PF iri kuunganidza vanhu vasina kana mvumo unenge wabva kumapurisa ivo havateedze zvinenge zvakanyorwa nemutemo pamopa asi vanongotenderwa kuti vakampeni kare zviri zvinhu zvinotoratidza kuti ZANU-PF iri kutya inotya kuti CCC ine vanhu vakawanda vanoisapota ndosaka vachizoda kuita sei kutisunga vanenge vachiti isusu vakatisunga tichatadza kukampeni asi isu tinoti aiwa tinokumbira kana kuti tinodhimanda kuti vaHakata nevamwe 39 vavakasungwa navo vasunungurwe.
Asi vakafanobata chigaro chemukuru anoona nezvekubudiswa kwemashoko mubato reZANU-PF vafarai marapira varamba mhosva yavari kupomerwa.
Zvinoita kuti mashoko anotaugwa neveCCC aonekwe kuti ndeenhema panhau yekupomera ZANU-PF mhirizhonga ndeyekuti tikabvisa nhema dzemhirizhonga nezvimwe zvavari kutaura izvi chii chimwe chavanogona kudza nyika yeZimbabwe chavaita ivo seCCC pazvinzvimbo zvavakagadzwa navanhu ngavambotaurawo vana vezimbabwe chavakaita zvinoita kuti vagodzere kudzokera pazvigaro.
Mumwe mutsigiri weCCC vaElvis Mugari vanoti kusungwa kwevanopikisa kuchapa kuti kutambira zvabuda musarudzo kunetse.
Kusungwa kwenhengo makumi mana kweCCC kwakaitika neZuro chiitiko chinoshamisa zvikuru mukoma Jeffrey. Zvinoratidza izvo kuti sarudzo dzatiri kupinda madziri svondo rinouya isarudzo dzisina kujeka. Number one, isarudzo dzisiri pajekerere, isarudzo dzisiri free and fair.
Asi vari kumirira ZANU-PF kuepoiti musarudzo dzokutsvaka mumiriri weparamende vataurai kandishaya vati hapana nhunzi inomhara pasina ronda.
Musasanganise nyaya yekusungwa ine sarudzo. Munhu anosungwa kuine sarudzo, munhu anosungwa kusina sarudzo. Mhosva kusina sarudzo imhosva kuine sarudzo. Mhosva kuine sarudzo imhosva kusina sarudzo. Hakuna bumbiro remutemo rinoshanda mazuva esarudzo chete kana bumbiro remutemo rinoshanda kusina sarudzo chete. Mutemo mutemo, mapurisa haashanduki nekuti hama mazuva esarudzo. Saka kana vanhu vasungwa vari makumi mana ngatitsvagei kuti vasungirwei, asi tinoita kuti munhu asungwe kunge paine fungidziro kuti paparwa mhosva.
Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vakaudza vatori venhau kuti nhengo dzeCCC idzi dzakasungwa sezvo dzakakumbira kuita musangano paChuru Farm asi dzikazofamba nemotokari dzichitsvaka rutsigiro kuHighfield. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Jeffrey Moyo.
Sachigaro weZimbabwe Electoral Commission, amai Priscilla Chigumba, vatenda nasi musangano nevatori venhau zvange zvichibuda pamadandemutande akaita seX yaimbonzi Twitter zvekuti vashandi vezek vehurumende mauto nemapurisa anenge asiri panzvimbo dzavo dzekuvhotera musi wesarudzo ari kutovhota pari zvino kana kuti postal voting. Asi vanopikisa vanoti zviri kuitwa nezek izvi kutyora mutemo wesarudzo sezvo vaifanira kunge vakasumwawo zviri pamutemo. Vachinyora padande mutande ravo reX yaimbonzi Twitter, mutungamiri webato reCCC vaNelson Chamisa vati hazvisi pamutemo kumanikidza mapurisa nemauto kuvhotera bato ravasingadi uye vati havasi kuzotambira mavhoti aya. Izvi zvatsinhirwa nemutauriri webato reCCC Muzvare Fadzai Mahere.
Taswera tichitambira mashoko kubva kumapurisa, masoja nevanochengeta vasungwa vachiti vanga vachimanikidzwa kuvhota vakatariswa nevakuru vavo muchirongwa chepostal voting kana kuti vavhotere pabato riri kutonga reZANU-PF. Izvi hazvisi pamutemo nekuti vhoti yako ikodzero yako uye inofanira kuve yakavanzika. Tambonzwa vamunangagwa vachiti mapurisa nemasoja havavhoti zvavanofarira asi ikodzero yavo kuvhotera pavanoda pasina kumanikidzwa kana kumbunyikidzwa.
Asi sezvo tichitema tisina divi ratakarerekera, tabatawo vakafanobata chigaro chemutauriri muhofisi inoona nezvekubudiswa kwemashoko muZANU-PF vafarai marapira.
Chekutanga chatinoda kuzivisa ruzhinji rweZimbabwe uyezve nemapato anopikisa ndechekuti isu seZANU-PF hatitauri tichimirira vezeki. Kana veopozisheni vane mibvunzo yekuvhunza, ngavavhunze kuzek. Zek ibato rakazvimiririra, rakazvigadzirirwa roga, rinozvipindurira mibvunzo yakanangana naro. Izvo zvekuti kwanzi kune vamanikidzwa kuvhota, chandinoda kuti mhuri yeZimbabwe itarise ndechekuti kubva rini narini, isu chatinokwanisa kutaura ndechekuti isu pari zvino kusvika patiri pano hatina dambudziko nemabatiro aita zek basa ravo, hatina dambudziko nemabatiro aita mapurisa basa ravo. Bato reCCC rinogara richingoti kwaitika chino, kwaitika chino, kwaitika chino, kwaitika chino, asi havana umbowo hwavanomboburitsa.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika muzvinafundo Ricky Mukonza, vanodzidzisa Patswane University of Technology kuSouth Africa, vanoti vanopikisa vari kugununʼuna nekuti rwendo rwuno chero vhoti imwe chete yakakosha.
Makore apfuura hatinambobvira tanyanya kunzwa nyaya pamusoro penyaya iyo, nyaya yepostal voting. Ndoona sekuti chinoita kuti vanhu vasanyotaura zvakawanda nezvayo ndekuti uwandu hwevanhu vanotarisirwa kunzi vavhote nemuto uyuyu haunawo kunyanya kuwanda. Vanhu vasina kunyanya kuwanda, saka nekudaro vanhu kumashure uko ndofunga vaingoti hazvina basa.
Avo vanga vari muzvinafundo Ricky Mukonza vanodzidzisa Patswane University of Technology. Zek inotiwo vanhu vakabudirira kuti vange vachikwanisa kuwana maballot papers aya kana kuti mavhoti aya vanosvika zviuru gumi nezvinomwe kana kuti 17,000.
Apo nyika yatarisana nesarudzo musi wa23 Nyamavhuvhu, Studio 7 ichange ichitaura nevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika dzedare reparamende uye dzemakanzuru.
Kana muchida kunzwa nhau dzechokwadi, teererai Studio 7 nguva dza7 manheru uye 6 mangwanani. Endai paFacebook page yeVOA Shona kana muchida kunzwa nhau dzinenge dzichangoburwa uye kana muchidawo kupa pfungwa dzenyu panhau dzedu.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mm-hmm. Mutungamiri wenyika ya America vaJoe Biden nemudzimai wavo amai Jill Biden vari kutarisirwa svondo rinouya kuenda kumau hako Hawaii uko kune moto wange uchipisa dzimba nemasango ukasiya vanhu zana nevatanhatu kana kuti 106 vafa. VaBiden vari kutarisirwa kusangana nevakapona mutsaona iyi uye vane hama dzakashaya. Mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika, mutungamiri wehurumende yeNiger akadomwa nehurumende yeMauto yakapidigura mutungamiri wenyika vaAli Lamine Zein vanonzi vakashanyira Chad nezuro murwendo rwange rusina kunge rwaziviswa. Izvi zviri kuuya apo nyika dziri mugungano reEconomic Community of West African States kana kuti ECOWAS dziri kuronga kutumira mauto kuNiger kunorwisa vakabvuta masimba ava kubva kumutungamiri wenyika iyi vaMohamed Bazoum. Mauto emuNiger aya anoti ave kuda kutongera vaBazoum mhosva yekutengesa nyika ine chirango cherufu. Chirongwa chatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika kana kuti diaspora forum kwakave nemakuerere apo zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara mumatunhu eDC, Maryland, Virginia neWest Virginia muno muAmerica zvakaungana papurazi rechirandu riri mudunhu reMaryland pamabiko ekupemberera pamwe nekucherechedza zvizvarwa zveZimbabwe zvakabudirira muzvidzidzo zvazvo zvepamusoro-soro munguva yekupisa kwedenda reCOVID-19 pakati pa2020 na2023 uye kunzwa nezvinokwanisa kuti uye kunzwawo kubva kumuzinda weZimbabwe nezvimwe zvinokwanisa kuitwa nevanenge vachida kutanga mabhizimisi kumusha. Mutorori wenhau Jonga Kandemiri anotitaurira kuti chii chakatora nzvimbo.
Mabiko aya akaitwa nesangano rinomirira zvizvarwa zveZimbabwe mumatunhu aya reCoalition for Zimbabweans in the DC area kana kuti COSDA, uye akaunganidza pamwe chete zvizvarwa zveZimbabwe zvinodarika makumi matanhatu zvinosanganisira mumiriri weZimbabwe muAmerica Ambassador Thaddeus Chifamba pamwe nevamwe vashandi vekumuzinda weZimbabwe muno. Vachitaura pamabiko aya, Ambassador Chifamba vakakurudzira vana veZimbabwe vari muAmerica kuti vashandise mukana wekuemuno kwavo kuunganidza mari kana kukwereta kumabhanga kuitira kuti vanotanga mabhizimusi kumusha, vachipa muenzaniso wezvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri mune mamwe matunhu emuno muAmerica izvo zvavakati zvakatotanga mabhindauko akasiyana-siyana kumusha.
You are also uniquely positioned to do the same. You have access.
Imiwo muri pakanaka pekuti munokwanisa kuitawo izvozvo. Mune mikana yekuwana mari dzakachipa. Munokwanisa kunokwereta kumabhanga motanga mabhizimusi anokuwanisa imari.
Ambassador Chifamba vakati kunyanga hazvo Zimbabwe iri pasi pezvirango zvainoti yakatemerwa neAmerica, zvirango izvi zviri kubva zvishoma nezvishoma.
Although we are currently under sanctions, I can tell you that
kunyange hazvo tiri pasi pezvirango, ndinokuudzai semumiririri wenyu kuti zvirango izvi zviri kubva zvishoma nezvishoma. Manje munenge mave kukwanisa kuwana mukana wekuwana mari dzinopiwa nenyika ino dzekuti munokwanisa kutanga mabhizimusi nadzo.
Vachipindura mashoko akataurwa naAmbassador Chifamba, sachigaro webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change mudunhu reNorth America watawanda Svoshe Dzokora, vanoti sebato vanotsigira nyaya dzebudiriro.
Nyaya yavakataura iyo inyaya inofadza. Sebato reTripusi tinotambira nyaya dzakadaro idzodzo nemufaro nemureonekedzo. Tiri vana veZimbabwe, saka hatisi vaya vanoti kana isu tisiri kutonga hakuchisina chinofanira kuitika kuZimbabwe. Tinotokurudzirawo zvakare kana vanhu vaine mabhizimisi avanoda kutanga.
Mumwe akataura pamabiko aya ndimuzvare Shingi Mangwiro, avanove muzvinabhizimusi vari muridzi wezvitoro zvinotengesa mbatya dzevana zvetudiki uye vachitungamira sangano rewafamba wapota. Muzvare Mangwiro vakati sangano ravo rinobatsira vana veZimbabwe vanenge vachangosvika muAmerica vachiuya kuchikoro uye kubatsirawo vari muno muAmerica nechakare vanenge vachida kutanga mabhizimusi kumusha. Dr. Fanuel Chirombo, avo vanove mumwe wevanhu vakabudirira muzvidzidzo zvavo vakapembererwa, vanoti vakafadzwa chose neurongwa hwakaitwa nesangano reCOSDA uhu.
Zvakaratidza kuti COSDA musangano wakarongeka unozvidzana nemamwe mapato, nokuti sapoti yavanowana kubva kune mapato zvinoratidza kuti chinangwa chavo ndechekuti vanhu vasumukire uye vasenza vari pamwe chete.
Mumwe achangopindawo muAmerica kuzoita zvidzidzo zvake zvepamusorosoro paamerican university muDC, Liberty Mapisa wekuZCC kumasvingo, anoti mabiko aya akamupa mukana wekusangana nezvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda, chinhu chaanoti akanga asingatarisiri muAmerica.
Takadzidza zvinhu zvakawanda pamutambo uyu, kuti kushingirira kunoita kuti ukunde muzvidzidzo zvako, uyezve nyaya yekuvaka nyika yako, kushanda nesimba kuti tigogona kusvika pakukunda kugraduata sezvatakaona vamwe vedu vachikunda. Saka mutambo uyu wakatipa shungu dzakawanda zvikurusa.
Sachigaro veCOSDA vaJona Masia vanoti gungano ravo iri raive risinei nezvematongerwo enyika, uye vakakoka vekumuzinda weZimbabwe kuitira kupa vana veZimbabwe mukana wekuti vanzwisise zvavanokwanisa kuita kana vachida kutanga mabhizimusi kumusha. Vanhu vakatandadzwa nemimhanzi kubva kuchikwata chePolyphony Marimba, icho chinoridza mimhanzi yekuZimbabwe. Ndakamirira Studio 7, ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Iko zvino tochimbotarisa zvabuda mutambo wenhabvu kubva kuFIFA Women's World Cup inova mitambo iri kutambirwa kuNew Zealand neAustralia. England yakunda Australia 3-1, zvichireva kuti yave kuenda kunosangana mumafainari emakwikwi aya neSpain. Makaterera kuStudio 7, tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Muchirongwa chedu cheLive Talk chatinotaura nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kune dzimwe nyika kana kuti Diaspora Forum, tiri kuita hurukuro nezvizvarwa zveZimbabwe nezvesarudzo idzo dzasarwa nemazuva manomwe dzichaitwa nemusi wechitatu. Tiri kuda kunzwa kuti vatereri muri kuenda here kunovhota kuZimbabwe, uye tichanzwawo kune vamwe vanga vachiti vachapa vachaenda kunovhota mabhazi ekuvatakura. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7, tibatei na7pm pamasaisai anoti 909am, 4930-13860, 15460kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am, 6175-7255 pashortwave. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Apo kwasara mazuva manomwe kuti nyika iende kusarudzo dzegore rino, nhasi kune zvikwata zvabva kusangano reSADC uye reCommonwealth zvauya kuzoongorora sarudzo idzi. mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vange vari kunyazura kumanikaland vachitsvaga rutsigiro. Mutungamiri webato guru rinopikisa vaNelson Chamisa vange varivo kwamurehwa nekwamutoko kumashonaland east vachitsvagawo sarudzo vachitsvagawo rutsigiro pamberi pesarudzo. Munyika maita bowa bowa nenyaya yemapurisa mauto nevamwe vashandi vehurumende vari kunzi vavhote zuva resarudzo risati rasvika kana kuti ballot papers zvichinzi zeki iri kutyora bumbiro remitemo. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.